Mashoko akarasika mudzeye dzangu nokuti zvizhinji zvacho vanhu zvinotaurwa nevanhu handizvo zvinoitika. WBC is a big organization. Haingangomuka yakati manyinji hauchisina bhani. Ende anofanira kuziviswa hasi munhu weherald kana kuti ripota. Anotanga kuziviswa ndimanager. Ende isusu hatina kutadza kudefenda belt, hatina kukonewa. Pane maruzi anoitwa in boxing. Anongomuka makusena akanyora mupepa kuti atorerwa bhandi. Ko mangwana akazonzwa kuti harina kutorwa nokuti bhandi reini ndinaro ndiriaoniati. Ende ndakatisaina contract ndikunorwa ku Singapore mu-February. Aiti yakasanishaniwa neWBC. WBC haingaita benzi nokuti ingasanishana izva kuti bhandi yakatora. Saka ndofunga nyaya dzangu dzekutaurwa nevanhu vanhu vasina kuona vasina kwavakabva.
Asi panewo here zvingaita kuti zvisimudze hutsi hwenyaya iyoyi?
Ini apo ndoona kuremiwana apo pano anzwa nhanho anonzi manager kana kuti rangu basa kungopinya mbiri ndobimidza vanhu chete. Tero zvikanzi ratorwa mukuru bhandi havana kutora Charles Manyuchi vatora bhandi. Ini ndongorova chero anenge angoiswa kumberi kwangu ndo basa rangu chero chero ndokwandine masters.
Saka mati muri kutarisira kurwa muna February muri kurwa nani?
Ndakatosana contract zita racho baba ndingaradza kuverenga nokuti zvakanyorwa nezvimwe vanhu meno ndikada kuritsanangura ndingafekesa vaka. Asitarisa Sunday mail yaye Sunday mail zvacho pari papo hamunekana magona kuriverenga imibhozi sezvo ndakatadza imi. Ndakatosana contract yekuti musi wa 17 February ndinoendere kuSingapore ndichidatsurana nemunhu ari ikoko ndichinomurora kumusha kwake zvekare. Saka isu semaZimbabwe ndinofanira kusimudzirana kwete kudzikisikana. Kwete kukufarira kuti munhu anzi bhandi ratorwa asina kurwa. Ndoda kuti zvitorwe ndarova munhu kwete kutorwa. Kana kutorwa ndarohwa kwete kutorwa nekuti anzi maruzi.